Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 20th, 2019. And this is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the ongoing relief efforts for victims of Cyclone Idai.
President Emmerson Mnangagwa, who was criticized for leaving the country on the eve of the Cyclone Idai touchdown, today visited Chimanimani, the epicenter of the devastating tropical cyclone.
The president assured the affected communities that no one will die of hunger as government has mobilized necessary requirements.
The president also commended the defense forces, the police, and other security arms for working tirelessly to open roads that have been blocked by the cyclone.
However, the government and relief agencies were not forthcoming with the latest figures today, although by end of yesterday, there were 98 people reported dead and more than 500 missing.
Zimbabweans from abroad have also come together to help their compatriots back home.
In South Africa, Zimbabweans have teamed up with the embassy to raise the basic needs to send to the survivors back home.
In the United Kingdom, the situation is the same.
And here in the United States, Zimbabweans here have raised more than $30,000 to send home.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
Wongu vadiwa vatereri nevatariri nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika kuManicaland nedzimwe nzvimbo munyika dzakabatwa nedutu mupengo recyclone Idai. Taona nasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachishanyira nzvimbo dzakakuwadzwa nedutu mupengo iri kuManicaland kuChimanimani. Taonawo zvakare mabasa ari kuitwa nemasangano akasiyana siyana pamwe nemakereke akasiyana siyana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mativi mana mukuedza kubatsira kurerutsa ndima kuhama neshamwari vakarasikirwa neupenyu, vakarasikirwa nemidziyo, vakarasikirwa nepfuma, vakarasikirwa nezvirimwa, vakarasikirwa nedzimba dzavo, vanhu vangosara ari dungamunhu vasina chavainacho. Asi vana veZimbabwe vari kutaiwa mukuchema tinobatana. Tiri kuona zviri kuitwa nevanhu vakawanda kutumira zvekushandisa, mari, chikafu, mvura, mishonga nezvimwe zvakadaro zviri kudiwa. Taonawo mauto pamwe nemapurisa vachibatanawo nevagari nevamwe vari kubatsira mukuvhura migwagwa yakaparadzwa, nekutinonzwa kuti kune migwagwa yakawanda yakaparadzwa, mabhiriji akawanda akaparadzwa. Nzvimbo idzodzo dzakavirwa nedambudziko hadzisi kusvikika. Pamusoro pezvo tanzwa kuti kune vakashaya vanga vasingazivikanwa kuti ndevenyika ipi, muZimbabwe here kana kuti kuMozambique. Saka vekuMozambique nezuro vakanga vakatumira shoko kuZimbabwe, kudivi reZimbabwe, kuti kune mitumbi isiri kuzivikanwa kuti ndeyanani. Tazonzwa nhasi kuti mitumbi mitanhatu yazoradzikwa iko kuMozambique ikoko. Mitumbi iyi ndeyevana veZimbabwe, yaradzikirwa kuMozambique nekuti vakanga varamba vakaichengeta inenge yakuipa. Asi tinonzwa kuti vekuMozambique vasati vaviga vanhu ivavo vanga vachitora mifananidzo vachibva vangotorawo neguva racho kuti mufananidzo, kuitira kana hama dzaakuzouya vanenge vachivarakidza kuti mufananidzo uyu munhu iye takamuviga paguva iri. Kwotiwo mudunhu reChimanimani pane township inonzi Ngangu ndo yakanyanyorohwa netsaonai. Nezuro takanzwa kuchinzi kwakavigwa vanhu vaidarika makumi mana. Tiri kunzwa kuti nhasi kwaigwa zvakare vamwe. Tisakanganwa kuti vakuzivikanwa vakashaya mutsaona iyi vanosvika 98 kana kuti makumi mapfumbamwe nevasere ndo vari kuzivikanwa vanodarika mazana mashanu vachinzi havasi kuzivikanwa kunzi varipi asi uwandu ihwohwo hwevanhu vakashaya nevakatsakatika vasati vazivikanwa huwandu hunogona kupfuura ihwo huri kuzivikanwawo nenguva ipi zvayo nekuti munzvimbo imwe chete yatanzwa nhasi pane vatataura navo panhau dzedu dza7 vataura ivo nezvewodhi inonzi wodhi 23 hanzi kwamutsvangwa kuri kunzi pane vanhu vanodarika 185 kana kuti ngati vanhu 186 vasati vazivikanwa kunzi vari kupi vagari vemudunhu vakakwirawo mune rimwe gomo ravakakwira vachitiza tsaona iyoyi saka vazoita zvekuita yatingati roll call yekudaidzana vachiona kuti nhinga aripo here nhinga hapo nhinga aripi nhinga hapo saka panonzi vanhu vanosvika 186 vaonekwa kunzi havasati vazivikanwa kuti vari papi munzvimbo yeward 23 kunonzi kwamutsvangwa ndo tsaona dzatiri kuwana zuva nezuva tinee tichiwedzera uwandu hwatinee tichinzwa tichikuzivisai kuti zvamira sei saka tinotenda vana vezimbabwe vari kunze kwenyika tanzwa kuti mabatanawo zvakanyanya nevari muzimbabwe mukuunganidza zvikwanisiro tiri kuona musouth africa vari kushanda neembasi yezimbabwe iri musouth africa mukuunganidza zvekushandisa nemari tiri kuonawo muno muamerica kune baba vanoitwawo freeman chari vari kutungamirawo nekubatana nevana vezimbabwe vari muno muamerica kuunganidza mari tinonzwa kuti yaakusvika kuma40 000 kana kudarika yavari kuunganidza tichinzwawo zvakare kuti vana vezimbabwe vari mudunhu rewashington inonzi washington dc maryland virginia metropolitan vari kurongawo kuita mabiko ekuti vareize mari yatingati fundraising nemusi wemugovera muno muwashington dc kuti vawedzere pamari iri kuunganidzwa havepo iye zvino tonzwawo kuti kuunited kingdom ndo zvimwe chete variko vari kuunganidzawo mari nerubatsiro rwakasiyana siyana kucanada nekwese kune mwana wezimbabwe tinokutendai kuti tinge tichibatana munguva yekuchema ndo zvinotarisirwa kuti vana vevhu tinge tichiita kana mumwe wedu awirwa nedambudziko pindai muchirongwa muchitiudzawo zvakamira sei zvii zvamuri kuita kumatunhu amuri chirongwa chinhu hachisi chevari kunze chete kana vari muzimbabwe pindai muchitiudzawo zvinhu zvakamira sei chris
Yes, jonga siyalamukela zulukandaba kuhlelo lwethu lwe-diaspora forum live talk lamhlanje ke siqhubeka ngodaba lokwehlelwa ingozi yezulu esigabeni seManicaland siyazi ukuthi enkangu eChimanimani yikho ke okufe khona abantu abaningi sizwa kuthiwa izolo kubekwe abantu abakwana bona amachumi amane i-40 bangcwatshiwe enkangu lapha sizwa njalo kuthiwa kulo sobhizimusi nguyophathisileyo ngokubadingela ke amabhokisi njalo siyabona ukubana namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhonale le qula lake elibalisa umsekeli wakhe umnumzana Chiwenga labanye ke ezinye iziphathamandla zikahulumende ye bathembisile ukubana hayi abantu abasoze befe bebulawa indlala ngoba bazadinga ukuthi babaphathise kodwa siyazi ukubana bengazange batsho njalo bayakhona asebencedisile bakhona abalokhu bedinga uncedo lokuphathisa emazweni atshiyeneyo agoqela khonapha kwele Melika lapha kwele Melika ukhona ke umnumzana Freeman Chari yena okhokhela imizamo yokubuthelela imali sizwa kuthiwa imali yakhona isisedlula yona amadola azinkulungwane ezingamachumi amane more than 40,000 ngesilungu 40,000 US dollars hayikhona bond jonga
US dollars
greenbacks hayi siyayincoma kakhulu imizamo le siyabona ukubana ilethe ukubambana kukazulu abantu bayaphathisa kakhulu sibili lase South Africa sizwa kuthiwa inhlanganiso ezifana labo Zimbabwe community in South Africa labo babambene labanye lesigodlo someli embassy bathi bona bazabuthelela uncedo baluhambise ekhaya kwele ngilandi lakho yiso soneso bayancedisa abantu ye yikho sifuna ukuxoxa la ngakho lamhlanje kuhlelo lwethu lingasifonela ke kunombolo ezithi +12024650318 sixoxe jonga
ndizozo regaitone kuti pane vatatawana here parunare allo ndofunga tichiri kuedza kubata vatinonge tichitandara navo kana kuti vadari vedu vatichakurukura navo asi musakanganwa kuti chirongwa chinobuda pamafacebook page yedu www.voazimbabwe.com koita www.voashona.com ne www.voandevele.com tiri kuona mabasa ari kuitwa zvikuru muHarare tachiona mifananidzo nemavideo sangano kana kuti kereke yePresbyterian yekuHighlands kuri kuitwa basa guru rinotendwa koitawo vakawanda vari kuisa padiki ipapo zviri kuzounganidzwa izvozvo zvekuti zvinge zvichiita mirwi yatiri kuzoona iyo pamavhidhiyo tinokutendai muchiramba muchidaro pashoma ipapo kana pazobatanidzwa panokura saka muchiona kuti nzizi runotanga ruri tsipiti rozopedzisira rwarwizi rwokuti munhu hauchakwanisi kuyambuka kana kwakakwanaya rwakazara nokuti pane paita madiridziro ndo zvimwe chete nekupa kupa ikoko kudiki kunoitawo diridziro kuchikura mune ramangwana regai tinzwe kuti pane vati vapo here parunare Chris
ye hai siyabona asikatoli sikhangelele usikhangelele ukubana sizaba laba asibanxusileyo ukuthi siphathisane ke kuhlelo lwethu kodwa ke singakayi kachana sikeni sibone ke lokho kuphathelane lohlelo lwalamhlanje
Hello, tine muteereri Chris Parunare. Hello.
Yes, mwadi baba.
Takasimba makasimba baba zita ndiani?
Chief.
Chief.
Chief Dombo.
Chief Dombo, muri kufona muri kupi?
Tiri kunonzi Queenstown baba, Eastern Cape South Africa.
Eastern Cape South Africa. Aiwa maita basa nekupinda muchirongwa zvatoda kuti tiite Chief Domboka ndezvekuti mutitaurire zvese zvamunoda kuti kurukure nhasi tichatombokuchengetai zvenyu seguest yedu vamwe vanenge vachidawo kupinda muchirongwa kana vaine zvavanodawo kubvunzai vachibvunza nekuti kana tawana mukana wekubata changamire kudai havangonzi sumusai handizvo here ndizvozvo titaurireiwo zvamunoda kutaura pamusoro penyaya iyi
chekutanga ndine chiziviso
ehe
chekuti kune hama dzedu dziri kusaidi kuno kuEastern Cape tine mota yatanga tawana kunoku yekuti kana pane vanoda chavanoda kubatsira zvingava chikafu zvingava mbatya zvingava kunyangwe mari tiri vanokwanisa kusvika kana Queenstown East London or Port Elizabeth. Tine namba handizive kana vachikwanisa kune vakateerera. Tine namba dzandirogona kuvapa vagone kufona panamba idzodzo kuQueenstown, Port Elizabeth or East London.
Tipei namba dzacho.
062
ehe
158
ehe
6822
6822. Vanotaura nani kana vakanga vafona?
Izo vanotaura na Sister Miss vemu ndokunge vari mu Queenstown igende kupedze vari ku Port Elizabeth.
Eh. This is Queenstown.
Yes. 063.
Yes, 27 the 63
408.
Uh-huh. 4240.
Yes, vanotaura namukoma more blessing Port Elizabeth.
Regaendo no zaka kwa na ere number is this is 7 8 9 10. Yeah, andisho shunda andisho funga watunda andisho kunya sozi nyora. Matwana taura namkoma ani?
Namkoma more blessing.
More blessing. That is Port Elizabeth.
Yes.
Ah, you are to not tender zvikuru. So, yeah, taura in chief.
Tanga tisha kuti vemu East London ndine dzimwe number 40.
Ndipei
kune vanenge vari East London satodon
Tichitarisa tsaona iyoyi kubatai kwayaita tichiona ma efforts ese amuri kuita kuunganidza mari nekutsvaga namba dzekuti vanoda kubatsira vanga vachipinda vachibatsira zvii zvaita kuti munyanyo svika ipapa Chief Dombo nokuti vamwe vanogona kungoti namo imwe airambirwi sadza.
Ya tida kutarisa sedambudziko iri dambudziko rinosvika usina kugadzirira.
Mhm.
Idambudziko ringagona kuitika seni nhasi ndiri mugare muQueenstown. Zvinhu zvinogona kungoitikawo usina kana tarisiro. Saka matarisiro edu atinozviita idambudziko rakawira nyika yedu yeZimbabwe. Kune hama dzedu neshamwari dzedu vakanga vasina tarisiro yekuti dambudziko rinovatsikira. Saka zvakangova svikirawo panguva yavasina gadziriro.
Mhm.
Saka takada kutarisa kuti munhu akatorerwa mhuka zvingava kana tingati zvipfuwo handiti.
Halo. Yes, taura henyu.
Right, ndanga ndichiti ukada kutarisa kuti munhu anenge akatorerwa zvipfuyo, vakatorerwa mbatya, vakatorerwa musha, saka panguva inonge anenge asina kana pekutangira. Saka burikidzawo nechechi yedu iri kuno kuQueenstown. Zvimwe zvatikaona kuti takadaiwo kuti tikwanise, because kune mumwe anenge ane mbatya pamwe yaasakwana kana yaasisadi vati kuti akwanise kuisvisa kuZimbabwe haakwanisi. Saka takatsvaga kuti kana pane vane zvavanazvo zvaanoda kuti tikwanise kuti tizviendese kumusha, then tinongounganidza tosisa pamwe chete nemota iripo zvotakurwa. Kunyange chii kana ndiro kana chii chaunongori nacho tichizauda kubatsira. So maonero atakazviita.
Ya, tinotenda Chief Dombo, ramba henyu muri parunhare. Tingotora mumwe muteereri tizodzoka kwamuri. Christi nemumwe muteereri.
Yebo chonga, sileo mlaleli, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mkoma chonga ungene ehlelweni namhlanje.
Ye, ngoChris Gande lo sekhuluma. Igama ngubani ba?
Okay. Igama nguTalent Kanye ngisekhwekhwe.
Talent Kanye.
Yeah.
Okay. Ungasiphathisa kuhlela.
Ngikhuluma ngaloko okonakeleyo lapha elizweni lethu naseZimbabwe la. Into engiyithandileyo yikuthi sibe sibambene abantu beZimbabwe masehlelwe yingozi. So bengicela ukuthi izinto lezi phathwe kahle ngoba kuwezwe ngonke umuntu efaka omunye ngamunye okuncane. Kungangeni laba balolunya olokuthi bona bafuna basuke ezindlini zabo. Siphathe kuphathise kubona labo kulungisiswe i-committee ezabona ukuthi imali le izanikezwa kungakhangelwa mbala, kungakhangelwa ibandla olisekelayo, kungakhangelwa ukuthola omunye ngamunye athole ukulingeneyo.
Hayi, kuyezwakala, hayi. Ngamazwi ayakhayo la, siyabonga kakhulu. Kodwa wena uphathisile yini?
Yeah, asibambile sithole thole lato kuzimpahla nyana saphathisa nje ebandleni lapho singena khona.
Ah, okay, okay. Hayi, kuyezwakala kuhle kakhulu. Ah, so kusuke khona ngapho eKhwekhwe.
Yeah, ngibona ngani kwenzakala ilizwe lonke ukuthi ngibona ngani wonke umuntu ufakile isandla. Yeah.
Ah, okay. Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu mnumzane.
Nami ngiyabonga kakhulu ngithi baduduze ubona labo abalahlekeliweyo.
Yeah, hayi, kuyezwakala. Sibongile.
Umbongile lami.
Jonga, the caller, the talent is saying that he hopes there's a committee that will be formed to overlook all the donations so that, you know, nothing haywire happens, you know.
That's what I wanted to ask Chief Dombo. Chief Dombo, mchiri paru nare? Oh, Chief Dombo, nare ya weya dona. Ndanchi da kuwafunza kuti, nukuti wa jinji, varum diaspora, wanda uzauti. Rubatsiro rwao rushafambiswa sei. Zvimwe chetewo nevari kumusha vanoda assurance kuti rubatsiro runofambiswa sei. Tambonzwa gurukota rezvevashandi amai sekesainzenza vachitauraiwo kuti vanenge vapa rubatsiro pamunosvitsa rubatsiro kumapoka ehurumende iwayo itai kuti mupiwe mareceipt. Takanzwawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuchimanimani vachiti pachatorwa matano akaomarara kune vanenge vawanikwa vachiita zveuori nezviri kudonatwa izvi kana kuti rubatsiro ruri kupiwa uru. Saka tinotarisira kuti panenge paine kuteverwa chaiko kuona kuti rubatsiro rwaenda papi rwasvika here kwaruri kuenda. Iyewo munhu anenge achionekwa Chris achinzi azoshandisa zvisizvo kana kuba zvinhu zvakaita semadonations akatarisana netsaona yakadai anenge ari munhu akareruka kana tichitaura pachizezuru. Nguru wakare ruka.
Sure. Ya bengela nhliziyo sibili umuntu wakho.
Kwa uya unyika dzakawanda dziri kubatsira. Taona Tanzania, tanzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti iri kutumirawo kana kuti yatotumira ndege izere nezvinhu zviri kubatsira. Kwoitawo Botswana takanzwa kuti yakabatsira, ina Namibia nenyika muSouth Africa nedzimwe nyika dzakatenderedza. Sadik tanzwa kuti ine zvayaita. Tanzwawo zvakare US Embassy muzinda weAmerica uri muZimbabwe vachitaurawo kuti vaisawo munguwani mari inoita $100,000 ichange ichizobatsira nezvinhu zvakasiyana siyana kubva kumvura pekugara nezvimwe zvakadaro vachiti vatanga vachishandawo nemasangano anopa rubatsiro. Rubatsiro ruri kuuya kubva kune nzvimbo nevanhu kwakasiyana siyana. Ndo nguva yakakosha yekuti vanhu munochemana kana mumwe awirwa nedambudziko.
Limqotholelo Jonga. Incingo zethu zingani ziyahlupha lamhlanje. Besikhangelele ukuba sizabe sixoxisana labanye abasemazweni kudiaspora abayibo abaphathisa ngokuzama ukubuthelela imali yokuthi ihanjiswe ekhaya, kodwa hayi okathe simbone ngani silomlaleli Jonga.
Ndofunga tine muteerera handiti. Hello. Makadi.
Noti tinofara chofe.
Ndiani vatiri kutaura navo?
Ndinonzi Gari Matonodze.
Vamatonodze, muri kufona muri kupi?
Pare zvino ndakashanya kunonzi kuNorthwest.
Northwest. Northwest iri kupi?
Rustenburg, South Africa.
South Africa.
Asi ndiri mugari weMbulawayo.
Okay, uyakuluma futi?
Ya, nyenza yonke into.
Pakanaka, tobva tango kubata nendimi dzacho dzese.
No, it's okay.
Yes. Tipei zvamungataura baba.
Ndino zviri zvitatu zvandoda kunditaure. Chekutanga, ndoda bata maoko pane mhuri yese Zimbabwe panguva yakaoma tiri tichemani wakashaitwa nehama dzavo nekuindisa nekuitemera vakakwara parugatinaro yekutova naye nekukasika. Chechipiri ndinoda kutenda zvikuru mhomho yese Zimbabwe yakazara matima nenyika nekubatsira kwawaita nekubatsira kwavari kuita panguva inoi. Tichiimba zvakare kuti deno zvinhu zvese zviri kubatsirwa nazvei zvagona kusvika kwazviri kuenda nezvirango zvakanaka. Tichizoita futi dambudziko rekuti kwadiei kunzi kuchasvikira zvinhu kudee tagona kugadzira mamins ekuti zvinhu zvese zvaenda zvauya zvakanangana nevanhu zvisvike kuwaridzi wazvo zvisazotaudzire zvipinda mumwedzi vamwe vanhu
Saka nyaya hombe vamatonhodzi yamataura yekuti zvisazvipisira zvazodii zvadii, panotariswa sei apa kuti vanhu vaone kuti ichi chatorwa chaiswa apa? Nekuti taiona kana mune dzimwe makungano akaita semaindependence celebration kana ingava misangano yemapato ezvematongerwo enyika chaiyo, taizonzwa kunzi vamwe vazosungwa vanga vaviga kana ingava mombe yese yanga yaurayiwa ipapo, shuga chichi nezvimwe zvakadaro. Pangatariswa sei apa? Nekuti mapoka ari kutumira zvinhu awanda endi vari kutambira vanogona kunge vawandawo futi nevamwe vasiri vari kutambira vakanangana nekubatsira.
Chati inerombo rakanaka mumiro muno mukati nema NGOs akawanda wanda angati agara achishanda ari mumamana ino tatagona kushanda through ma NGOs iwo aripo anotaridza kuti ane accountability yakasimbarara ogashira zvinhu ozvipfuudzira nenzira kwayo kuwanhu. Tinozomboita matambudziko nekuti zvinhu zvabva kwatiri wagare mune muzimbabwe tichisvipa kune vamwe vedu vari panguva yakaoma zvozvosvika zvaane zita rumwe munhu kuti ini ndinoita zvodai ndozvinhu zvatinoda kuti kana tiri tisazoshandisa mangos togona kubatsira kana kuti tisazokanganisi tisazoabuse zvinhu izvozvo zvinenge zvawanikwa.
Munoziva kuti kune maNGO zvakare aitombopomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka mari nezvimwe zvakadaro. Saka mundiani angazotarisa mupurisa kuti chii chaitika manje?
Zvinenge zviri kure nakure pari pashoma shoma pari zvatozomunzwa kuti mari yakati yakati yakanga iri pakati ifanoshanda zvakati yakazongotsakatekeresa pakashaka kana uye asungwa. Asi zvekumaNGO dzemukana yekuti tiona vanhu vazhinji vanovazikana aine chaaraudzira chinozivikana kuti pachatsaurwa chakaonda zvakadini patohwa action yakadini kuti munhu aite sei aunzwe kumutemo.
Tinotenda, rambai muripo timbozwa kuna mukoma Chris neisindebele.
Ye, mnumzana, kunjani?
Hai, nyapira nkosi.
Ye, ute ungapi kwa mhlava? South Africa. Kodwa kobulawayo udabuka ngapi kwakhona?
Mina ngihlala edabuka kobulawayo, ngihlala kobulawayo ePhumula South.
ePhumula South, hayi kuhle. Ungasiphathisa ke kuhlelo osipha imbono yakho?
Right, imbono yami yokubila okuthathe engukuthetheyo. Okokuqala, ngithanda ukududuza labo abathonele isobo nabangane kulesisehlakalisiwele ilizwe lethu. Njalo ngifisela labo abalimeleyo kule sehlakalo ukuze bafike basinyane. Okwesibili, ngithanda ukubonga uZulu umphakazi isizwe seZimbabwe ngokusukumela phezulu obabizwa sisabeni beletha usizo endaweni okulufuneka khona. Kungathi ukusukumela phezulu lokhu esikwenzileyo njengesizwe ngabe kuyaqhubeka kunjalo sihamba simoya munye sisincedisane nxa site sathola okukhathaza njengalokho. Kukhanya njalo njengoba siyisizwe sibonaza sishike isikhathi sokubonaza kuthe sizintandane njengoba kungani iy'nkokheli zethu zingani ziqondakali zingani zithethulwa umoya yikho-ke iy'ntandane zijwayele ukuthi nxa kungaba nobunzima ziyabambana nje zidlose kanye kanye siyala phezu yakhona.
Kodwa ubona njani ukubana nga inkokheli ithe ibona kusiba lo dubolu nje bahambisana bonabo abakhokheli baya khonale abafike khona okufika ingozi le? Ngoba sibona omunye uhambe ngomvulo, omunye ohamba lamhlanje.
Into engisayo ezwe zinkokheli esikhathini esiningi ingcekusemzini wakho nxa kufika nonkofikazi kungafika abantu bemzini ngezangathi liyazwana namukwenza ukuthi ukunike impression yokuphinga abantu abalobuntu phambi kwabantu. Kodwa ke nxa esinye isiphatha amandla siyasukuma siyakhuluma kubi ngezinye izipho ezinikwa okheli, hhayi akutshengisi ukukhokhela kuqotho. Njalo indlela abasukume ngayo kubathatha isikhathi eside kakhulu ukuze baqashe ukunakana ukuthi hhayi asiye siza laphana. Kathesi nxa sikhangela ku-intanethi kudume ifomathina ihambisa osofa abayehlelwa ngumongameli. Ikati lelo ifomathina kuyukuthi iy'nkokheli zethu ziqotho ibizasebenza olunye usizo oluqhatheke kakhulu ngalo ukuthi isuke eHarare ithwele anye amasofa iyohambisa khona ukuze ukuthi ahlale iphindeotaliyabise eHarare. Akutshengisi yini ukuthi iy'nkokheli zethu ezikufunayo kahle kahle azikuqondisisa.
Hayi eyamasofa le asizo siyibambe kakhulu ngoba sike sezwa abanye besithi hayi engxenye umfanekiso lwana ayisiwo wekhaya ngoba kawukhanyi kahle ukuthi kungaphi.
Kodwa khona izini yokusukumela sengani umuntu othe nje into kwenza wasukumela iyadi yokufuze kubonakale ngokuphazima kweliso ukuthi nakusenzakala umonakalo omkhulu kangaka inkokheli isukume ibe sebantwini inike konke enelisa ukuthi kunike ngaleso sikhathi ukwenza ukuthi kukhanye ukuthi ngempela inkokheli lapho elizweni. Ngabe ngoba ngithe ngikhangelisisa kahle kahle esikuza kuqala ukuthi okuqalisa lokhu sibone imfanekiso yama-helicopter ama-private one kade kudwele kuthiwe ngezinye iy'hlanganiso ngezinye izizalwane zakule Zimbabwe engathi thina sike buthi esikhangela ukuthi lilezinye izinto zokusebenzisa ezinekwedlela lezi ezama-individual ebefuthithi ngabe zingene ebantwini zasiza abantu masinyazana. Kodwa ukhanya that ukuthi kuthetha isikhathi eside kakhulu singakabi lento esiyenzayo.
Hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Hayi ibongile lami.
Okay, ube lo busuku obuhle.
Yebo.
Ithina mwemtere Chris Barnare. Alo. 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 Ndofunga taita dambudziko renhare inofanira kunge yadona. Tinoda kutora mukana yekuzivisa vatereri vedu nevanotevera pama Facebook page yedu. Alo. Ndofunga nhare yacho iri kuita vari kutinzwira kure. Ndanichida kuzivisa vatereri Chris kuti pari zvino tiri kuita dambudziko nelive streaming pama Facebook page yedu yese ari matatu. We are having problems live streaming on our Facebook pages, but it's something that our technicians are working on. Totarisira kuti chirongwa chisachapera tinoita kukwanisa kuti mutibate pa ma Facebook page yedu ari matatu. Asi kune vari kukwanisa kutinzwa nepfenyuro pa radio, tibatei, tipei namba dzenyu tikufonerei, tikurukure. Nyaya tiri kutaura inyaya inosuwisa yekuti nyika yarasikirwa zvikuru. Officially tinonzwa kuti kune vanhu vanoita 98 vakashaya, asi zvinonzi uwandu hunogona kudarika nokuti kuchine humwe dzimwe nzvimbo nerumwe rufu zvisati zvarekodwa officially. Vamwe vari kutotaura kuti vakashayika mutsaona iyoyi vasati vazivikanwa kuti varipi vanodarika mazana mashanu kana kuti 500 vakafa, vachitarisirwa kuti vanogona kunge vachitosvika kana kuma120, asi official figure iri kuti 98 makumi mapfumbamwe nevasere. Tanzwawo kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaenda vekoko vakanobata maoko pamwe nekusangana nevakawirwa netsaona vakavimbisawo vagari kuti aiwa nyaya yekuti chikafu hachiko inyaya yekuti zvinhu zvokuti hazvisati zvatakurwa chete, asi hakuna anofane nzara nekuti chikafu chiripo chiri kuwaniswa kubva kuhurumende nevanobatsira. Imwe nyaya yataurwa naPresident Chris inyaya yekuti hurumende anzi yakuzoita matanho akaomarara nenyaya yekuti vanhu vaonekwa kunzi vavaka munzvimbo dzakakodzera, nokuti nzvimbo dzimwe dzadzichivakwa idzi vamwe vangu vachivaka mujinga megomo. Saka pakanaya apa makomo aya haasi makomo ekuti idombo, amavhu akawondomoka akazofushira vanhu vakawanda nedzimba, ndo zvakauraya vanhu vakawanda yatingati mudslide. Saka president vati pachatorwa matanho ekuona kuti vanhu vavakira munzvimbo dzinenge dzichitarisikwa kana kuti dzichikomekedzwa kwete kungoti sabuka anoti iwe wakira apa iwe wozotaiwa ndoda angu mujinga megomo vamwe vanoti hanzi mugomo ndoma ndinonyatsoona zviri mhiri kana kuti vanhu vanobva ngoona imba yangu kuti imba yemarata iri mugomo ndopaningi izvozvo ndozvimwe zvezvinhu zvirikuita kuti tinge tichipinda mutsaona kwaitawo vamwe vanovakira mujinga menzizi chaimo mekuti rwizi rwakazarisa rwakangofashukira zvinonyanyoitika usiku zvinhu izvi makarara makutongopindwa nemvura mudzimba the next thing vanhu vatoshaya saka vatsinira nyaya ndanchigarawo ndichifungawo ini kuti mudzimwe nguva matinovakira nepatinochiva kuti vakire zvinotiisa panjodzi nekuti nzvimbo dzakawanda dzinoita zvakaita semamad slide tine tavakira mujinga memakomo kana kuvakira pamusoro pegomo asi riri gomo risina ivhu rakasimba rekuti kwakanaya mvura yakanyanyowanda ivhu raakutoondomoka paakuita tsaona dai kuri kuti wakavakira mujinga megomo kune mamwe makomo seari kumusha kwangu kwamurehwa uku rekuti rinenge ringori zidombo rakaita kuendana kuenda hairo hariondomoke kana zvodii unogona hako kuvakirapo asi unochenjerawo kuti mamwe matombo anenge ari pamusoro pegomo iroro kwakaitikawo rimwe disaster kana imwe zvine zvangoitika anogona kungokunguruka achiuya achipunza futi misha Chris
Yeah, le muzwa lapho uJongo uyachasisa ukubana umongameli ukhuthaze uZulu ukubana nxa lisakha izindlu emakhaya lapha libona ukuthi aliyakhi phansi kwentaba liyakha liyakha endaweni eyokuthi nxa kungaba lodubo olufana lalolu alisoze libe lisengozini. Ye, siyabona ukubana zikhona indawo ezifana lasematopo ematojeni laphana hayi ngale kungane intaba zakhona azifani nalezi esikhuluma ngazo kodwa zikhona kwezinye indawo ukubana ungakha izulu lingabuya elifana lalona lelo izulu lesiphepho lingakuwonela kakhulu likudilizele indlu yakho ngokunye okumele abantu bakucabange nxa besakha Jonga.
Regai tuone kuti tingakwanisa here kuti tibate mukoma Freeman Chari ndemumwe wevanhu vari kutungamira mukuunganidzwa kwemari muno muAmerica. Saka toda kuti uone kuti ngavabata here nekuti vamwe vatatichedza kubata kuSouth Africa nhamba dziri kunetsa anofunga nhare dzedu dzine dzine dambudziko tatichedza kubata vakasiyana siyana vemasangano akasiyana siyana kusanganisira vemuno muAmerica vatiri kunzwa kuti vari kuita mabiko nemusi wemugovera yekuunganidza mari tiri kuedza kuvabata asi nhare dzinenge dziri kuti itei dambudziko kuUnited Kingdom tatine vanhu vaviri vatatu vatatambovimbisana navo asi vamwe vacho vanenge vazoti no ndofunga tazobatikana chiregai tione kuti ngaita sei vanhu vavazotipowo taure navo nhamba dzai dziri kuti netsei saka tichiri mukati mwekuedza kuti tibate vatinotaura navo asi imi vana vezimbabwe vari kwese kwamuri rambai muchiita zvamuri kuita izvozvo kubatsira kutumira mari kutumira mbatya kutumira chii nechii chinonoshanda vakawanda tiri kunzwa vari kutumira chikafu Chris hanzi vari kutumira hupfu beans matemba zvizvi asi vamwe vari kukanganwa kuti vanhu ivava havana kana midziyo yekubikira yakatakurwa nemvura saka rimwe dambudziko iroro kuti mavapa hupfu nematemba asi havana poto yekubikira
lenkuni huni
huni hakuna zvakare saka kune dambudziko rakakura rekuti kutotanga kana tikachitarisa pedu kumusha hanzi unenge uchitotanga rowara usina chauyi nacho ukatotanga rowara dzimwe nguva unogona kuita raki rekuti kune kuine huni dzinenge dziripo dzokuti unogona kuzoshandisa regai tinzwe tine mumwe wevari kutungamira urongwa muno muWashington DC metropolitan area rwekuunganidza mari muno muAmerica yekubatsira vakawirwa netsaona yecyclone Idai tina muzvare Masi Guramatunhu makadii
makadii vakandemira
aiwa tiri wapenyu tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekupinda pachirongwa chedu mungatiudzawo urongwa hwenyu hwekuunganidza mari tinonzwa kuti vana vemuno muAmerica zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muAmerica maunganidza mari inodarika 40,000 yatinonzwa kuti iri kubatwa homwe yacho namukoma Freeman Chari pamusoro pezvo imi vemuno mumetropolitan area hamuna kunetaiwa makutoita imwe rimwe basa rekuunganidza zvakare mari tanzwa kuti mune imwe fundraiser mukupera kwesvondo titsananguririwo pamusoro peurongwa hwenyu
hongu muri correct zvikuru nekuti zviri kudiwa zvacho kumusha zvakati wandei saka Zimbabwe Diaspora Network North America kabatana nemamwe maorganization ari munomu DC anoitaiwo ana Forward in Faith, Peaceful Business, NADIG, Zimbabwe Nurses Association, Wakwamba Opota, Love Sisters, Zim Fellowship, the African Apostolic Faith. Takataka taro tati sema Zimbabwe tingongana pamwechete se community. Tichieuka dambudziko rawana wamwe wedu kumusha. Nekutichirezvo mari ichabatsirikana pane imwe yakanzi yakaregara. Nekubatsirikana nekuti tiri kure zvikuru. Asi tiri kuno pane zvishomo izvozvo zvatinokwanisa kuita kuti batsire vamwe.
Tichitarisa muzvare Gramatuno vakawanda vanoti kuti ungopa mari yausingaziva kuti ishanoshanda sei mberi. Hazvino zvinovanetsa vakawanda. Tichitarisa dzimwe nyaya dzecorruption kana huori dzadzichimboitika nenyaya dzekubatwa kwemari. Vamwe vachitotiza nemari yechema chaiyo parufu. Muri kukwanisa sei kuti vanhu muvape chivimbo tichiona kuti nguva diki diki vanhu vanga vatounganidza mari yakusvika kuma 40,000 kana kudarika?
Saka isu zvatiri kuita hatisi mari tiri kungokolekta yedu kunoko asi iri kubva yatumirwa kumusha kune maorganization ari reputable ari kutoshanda basa iroro nechekare. Mukaona idzi muchitarisa mumapepa kana kungave papanana pasocial media muri kuona pane maorganization aripo kudhara yakaita semachechi ananyaradzo anaanianiani ndo watida kuti tipe mari vanhu vagara vari kushanda vari on the ground. Mari hapana ichasara kuno ende zvese marisiti nei zvese zvinenge zvatumidzirwa tinenge tichida kuti wazopewo watirakidzewo so that vanhu vaone kwakaenda mari dzavo.
Ndizvozvo Christina muzvare Masigura Matunhu vanoshanda nesangano reZimbabwe Diaspora Network North America ZNA vatinonyanyoziva takanyanya kuzoteera mazita aya muzvare Gramatuno vamwe tiropeisa tarasika ZN ZD NNA
ZNA tinoiti ZNA
ndo rakareruka iroro. Yes, Chris.
Yes, welcome to the show.
Thank you.
Yes, as women, I know that you know, women, especially in Zimbabwe, face you know, peculiar problems because they are women. So, are you thinking of that as you raise whatever relief you are sending back home?
Well, indeed, we hope that the money that we'll send will help women mostly because, you know, women are the caretakers, they are the nurturers. So, you know, by default, they take care of the whole family. So hopefully the money will be able to assist the families that are, you know, that are headed by women. And even then, in general, you find that a lot of families are now headed by women in Zimbabwe due to the various problems, you know, with the HIV and all that. So obviously we are concerned about the women. Because, you know, we were looking at some of the pictures and we saw that a lot of women were affected.
Totarisawo imwe nyaya muzvare Gramatuno inyaya yevana vasina vabereki. Munoziva misha yakawanda yanga ichitungamirwa nevana yatingati family headed child headed families kuZimbabwe. Nderimwe dambudziko rekuti vana ivavo vanenge vasina vanokasika kuvabatsira kana kutarisa kuti varipo here nguva yetsaona inoi. Mune mamwe masangano here amuri kushanda nawo wekuti munovati tinanganisirei kana kunanganai nemadzimai, nanganai nevana, nanganai nevakwegura?
Isu zvendambotaura zviya kuti isusu hatizi on the ground. So sekudaro hatidi kuti tiite dictate kune vanhu vari on the ground. Tiri kutarikira kuti vanhu vari on the ground they really know what the problems are. Ndosaka tiri kushanda nemachurch nekuti machurch ndiwo anoziva zviri macommunity zvakawanda nemadambudziko anofesa macommunities.
Thank you so much. Ramba yanyu muri parunare timbotora muteereri. Hello.
Oh, hello.
Yes, makadi.
Awa, tinofara kana makadiwo.
Ndiani avo?
Zita ndito Fidelis Chimombe.
Mukoma Fidelis, muri kupi?
Ndogara muBoston.
Muna muAmerica.
Yeah.
Thank you so much for joining us.
Yeah, no problem. Yeah. Yeah, chantanga, ndoda bata maoko, vana vezimbabwe vakarasikirwa kuchimani mani, nedambudziko Rengo Idai. Asi dambudziko iri ratadza zvinhu zvakawanda. Tinoona kuti ratadza kuti isu sevanhu veZimbabwe tinokwanisa kubatana kuti tibatsirane. Zvinoreva kuti oso tinokwanisa kubatana futi kuti tivake nyika yedu. So tinoona kuti vanhu vakawanda vari kuunganidza mari. Kuna mukoma Freeman Chari vaOhio vari kuunganidza mari. Vamwe chechi veZimbabwe iri kukwanisa kuunganidza mari. Zvinhu zvakanaka zvaita kuti isu vanhu veZimbabwe tisiye zvepolitics, tisiye kuti MDC, tisiye kuti ZANU PF, tibatsirane kuti tibatsirane sevanhu veZimbabwe. Asi tinoona kuti panguva yakadai, panguva yekuti vamwe vari kutambura vamwe vanhu, ndopaunoda kubatsira vamwe vanhu. Tinoona kuti dzimwe nguva ma NGO, mamwe magroups vanotanga kuda kuunganidza mari. Then mari yacho haisi mari yose inoenda kuvanhu vayaunganidziwa. Saka panguva ino ndangokurudzira kuti vanounganidza mari, kanati vanhu vanopa mari ngavabatane nevanhu vakavimbika. Toona kuti mukoma Freeman Chari munhu akavimbika, bozi vakambounganidza mari pakaitika nguva yekorera. Vakambounganidza mari pakaitika vanhu vakapfurwa muna January. Saka kana vachinge vatumira mari kuZimbabwe vanotumira futi feedback kuvanhu vakapa mari kuti mari yenyu yamatumira yakashandiswa zvakare zvakare zvakati. Saka ndinokurudzira kuti mamwe maorganizations vari kuunganidza mari vadzoke kuvanhu vapa mari voti mari yenyu yashandiswa zvakati zvakati, kuti vanhu vave nechivimbo mune zvinhu izvi. Pane kuti vamwe vanhu vapa mari vozoonekwa vachibatirwa.
Ndizvozvo, maita basa zvikuru mukoma, maita kunge mune kamuti mukanwa, nokuti mukoma Freeman Chari vabva vangopindawo muchirongwa chedu izvozvi.
Yeah,
thank you so much, Chris. We want to welcome Mukoma Freeman Chari. But Mukoma Fidelis Chimombo is in Boston. He said this disaster has shown Zimbabweans one thing, that they can unite when there is a cause to fight. And he said the good thing is people put aside their political differences. And also he touched on the issue of transparency for those who are handling these donations. And he singled out Mukoma Freeman Chari as one of the honest people he knows who are working to collect these donations. And fortunately, Tana Mukoma Chari Parunari.
Yes, Mr. Chari, you can hear how people perceive you. Welcome to the show.
Thank you. Thank you. It's humbling, but thank you so much.
Yes, yes. So can you give us an update? How much have you raised so far?
Okay, so in terms of money, we have raised about $40,500, the United States dollars, that we have raised. And now we have been increasing our targets at $50,000, and I believe we will be able to reach that goal probably by midnight tonight American time. Then in terms of other efforts, because you have to realize that the efforts have been, you know, it's not just me who has been doing these efforts. Because we have been a team, the other people who have been on the ground in Zimbabwe, we have been doing other kinds of not just fundraising, but collecting a lot of things. So we have like people like Sean Mullins and Jackie who have been doing all the stuff at Highlands Presbyterian Church. And I can tell you that by today in the morning, we had sent 30 ton trucks to Jimani Mani. So we are talking about those huge trucks that have gone to Chimani Mani with food, food, clothing, blankets, all these things that have been donated by people. Because people in Zimbabwe themselves have been so forthcoming with donations. It's just overwhelming. So those trucks are down in, I think because of the roads are impassable, so they are down there close to Chimanimani, and there have been negotiations to get the food stuff now to the respective places. I know they have been helicopters. I know Mr. Masiwa from Econet I don't know if I should say donated, or he's paying for a helicopter, some helicopter to do some of the deliveries. I know there are people who have also volunteered their helicopters to do some of these deliveries. But the Civil Protection Unit also, it has to coordinate these things because, there's danger involved. So they are, from my understanding, they are also coordinating these things. And I'm sure by now, the dropping of food and so forth, they've already, started. Some people might not have gotten the food and so forth, but there is food that is on the way, and it should reach the people.
Mm, that sounds like very good. But, Mr. Chari, there has been some concern over the fact that the type of food that is being handed out, like beans and mealie-meal, for example, people don't have firewood and so forth. What is your take on that?
Yeah, that's true. Again, these are issues of coordination, and I think everybody here would understand that, this is something that happened. So my issues of coordination are also, cropping up. But what I can say is, because so many people have donated so many things, I can tell you that we have gas tanks that have been donated, I think maybe 50 or 100, I don't know. There are lots of gas tanks that have been donated. Pots, we have mealie-meal, we have canned food stuff. So we are trying to get, the food to the people, and also get things like gas tanks to them. If there's food that they can eat and consume at that point, without so much cooking, it is obviously preferable to get it to them first. But there have been issues of coordination, and that's why even myself, I'm stressing the need for good coordination, even with the military, with the Civil Protection Unit, and with other organizations that have also been coming in, because things have to be done.
Mm-hmm. Thank you so much, Mukoma Chairamba and Yimuri Parunari. Ndombo Zokakuna Muzare Gramatunu. Tinoona kuti mukupera kwesvondo mune mutambo wamuri kuita wekuunganidza mari. Mungatsanangurira vateereri kuti uri kufamba sei?
Mutambo wedu uri mukwe Saturday Mugovera. Tichanga na 1 o'clock, and tinenge tiripo zuva rese. Vanhu vachiuya tine tashiya kudya pamwe chete, asi chechikuru ndechekuti vanhu vape mari iyo tichange tichizotumira obviously kunana mukoma Freeman nemamutaura nawa kuti vaendese kumaorganization ari kumusha. And kunenge kuinewo fellowship nekunamata, nekuti tiri kuziva kuti pane varasikirwa nehama neshamwari. Saka tichange tichinamatawo nekungoita comfort each other, nekuti tese tiri kunongouya all affected nezvatiri kungoona nekunzwa. And pachange painewo maZimbabwenzi ari kunoku anoitawo zvemhanzi, izvi vachange vachitipakurirawo zvavanoita zvemhanzi. Kune magames nemaraffles, saka there's a lot, and just fellowshipping iri pamwe chete, kungowana kungoyanana tiri pamwe chete.
Thank you so much again. Just do the same in English and this in the Bele.
I don't know what in the Bele, but I can say it in English that we hope that Zimbabweans will come out in their numbers just to come and fellowship together and remember the Zimbabweans in the Washington, D.C. area. But, if you are around the surrounding D.C. area, you are welcome to come and join us. Even the gentlemen that call from Boston, they can drive. They are more than welcome to come and join us. We are asking Zimbabweans to bring a dish and share in fellowship with others. And we are going to have a prayer just to remember the deceased and those that are mourning at home. And also there will be music and entertainment, fun and games, and there are lots of raffles.
We have somebody, Tisu is an organization that sells Zimbabwean products. So, and then she's going to be sponsoring a raffle. So you might win some Mazoe, you might win Maputi. So do come along.
Thank you so much.
You know, meet new friends.
Thank you so much. Ramba, you muri parunare tine muteriri aripo.
Hello. Thank you so much.
Hello, Makali.
Aiwa takasimba ndiani avo?
Muri kutaura na Tarisai Kapfunde.
Tarisai Kapfunde Mutare.
Alright, tinobva kwamurehwa.
Ehe, titaurirei kuti zvakamira sei kwamutare.
Hatiri kuharare, hatisi kwamutare.
Omuri muharare. No problem. Tipei zvamuri kuwanawo.
Yes, isusu tiri kunamata nekuchema pamusoro pehama dzedu dzakaparadzwa nemvura. Saka tiri kudzakana mai vataura vari kwamutare. Vari kuti kune nzvimbo iriko isasiyasikwa kune vakadzi vakura kune mhuri dzisati dzaona rubatsiro tanga tichichemawo kugavhumendi ndokune mahelicopters ndokunga kukonsekanika veairfort tanga kwanise kuenda ikoko kana zvichibvira vakadzi ivavo vakasakura vachibvisa vachiisa kunzvimbo dzekuti vanokwanisa kubatsirwawo itime.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndofunga muri kutaura mashoko ataurwa namai Linet Karenyi vanove nhengo yeparamende inomirira Manicaland pasi peurongwa hweproportional representation. Ndovatambotaura navo panhau vachitipa update, vachitaura kuti kune madzimai akazvitakura vamwe vatarisana nekupona. Asi dambudziko nderekuti pachipatara ipapo kana pakliniki pavari hapana mishonga. Ndofungaona vana mukoti navana chiremba vanotarisirwa kuti vange vachivabatsira. Tinoimba kuti zvatambonzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti kune vana chiremba nevakoti vatumirwa munzvimbo idzodzo. Dzimwe nguva kune kwakukwanisa kusvikika nokuti dambudziko hombe ranga richinzi migwagwa haisi kufambika. Thank you so
much. Nehama nevana ndavasise rubatsiro kuvaridzi varwo nekuti muzimabwe mune vanhu vane dambudziko rekuti umwe achichema umwe anenge aisotindaisa mari.
Thank you so much.
Alright, maitabasa misika ndemeni.
Tinotenda morara zvakanaka.
Alright.
Christopher, Ms. Tarisai Kapfunde, she's calling from Rewa. I'm from Harare, but she's from Rewa. And she's talking about those pregnant women who are expecting in Manicaland, in Chimanimani, at one of the clinics where Member of Parliament for Manicaland, Ms. Linet Karenyi, mentioned in our main show that they need the help, those women. So she's saying the government should try to either airlift those women or send assistance as soon as possible. And then she also talked about transparency on the issue of these donations.
I see.
Yes.
Chonga, we are fast coming to the end of the show. So, Mr. Chari, can you give details to those who would like to contribute to this very important fund?
Yeah, thank you. So if you are outside, because I'm driving right now, so if you are outside of Zimbabwe, or if you have a Visa or MasterCard, you can donate to the GoFundMe. If you just go, you can just look for me on Facebook or on Twitter at Freeman Chari. The links are there, so you can donate there. If you are in the country, if you are in Zimbabwe, there are EcoCash billing, I don't know what they are called, billing numbers that are there that you can use to donate within Zimbabwe. You know, there are a number of citizen efforts that are in Zimbabwe. And I think most of the people who have been raising money, especially in Zimbabwe, I think most of them are doing it, with a genuine heart. Of course, we can't discard that there are people who can steal.
No. Thank you so much, Mr. Chari. There you have it, Mr. Freeman Chari. You can assist Zimbabweans through him. That was the end of the show. Thanks for joining us. My name is Chris Gandhi.
Tichitendawo muzvare Messi Gramatunhu vezidna vari muno muDC anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri.